manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 23 2017 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi
munhu wese anofanirwa kutanga kunyoresa patsva isu haticharemekedza yatinoti old voters roll iyeyo hatichareshandisa harichashanda pamaelections
Sangano reZimbabwe Electoral Commission rinoona nezvesarudzo rinoti vanhu vose vanofanira kutanga kunyoresa kuvhota patsva vagari vemuHarare vochema-chema nekubhadhariswa mvura yavasiri kushandisa
imi makafumuka imba yenyu haina chimiro mai veri wazano here nababa vamufunzisizi rovana dai mai vamubhedhuru ndiani waiziva zvakavanzika haikona pazvitoro pane vanhu zvokwadi makasvodesa
nhasi tine hurukuro nemudetembi Ebel Mauchi Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti vanhu vose vanofanira kutanga kunyoresa patsva kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegero rinouya ZEC yakaparura gwaro idzva iri nemusi wemuvhuro svondo rapera mukuzeya nyaya iyi tabata amai makarau tikatanga nekuvabvunza kuti vanhu vanokwanisa kunyoresa here nemadrivers license kana kuti magwaro ekutyairisa dzimotokari
driver's license haishandi nekuti driver's license haitauri kuti uri citizen weZimbabwe here kana kuti chikwepi inongotaura kuti unobvumidzwa kuchaira mota yako muno muZimbabwe ndosaka tisingaishandisi
ko chichaitika kune vamwe vanozosvika makore 18 tapfuura musi wa 15 ndirawo uri kunzi
vanongoenda musi waita 18 iwoyo anongoenda kumahofisi edu anambotaurai madistrict office acharamba akavhurika ononyoresa kuti iye zvino ndaida kunyoresa kuti amuvhoti ndane makore 18 anonyorwa oedherwa muvoters roll
asi vanokwanisa kuvhota here
kana sarudzo isati yadainzirwa nomination court isati yagara vanokwanisa kuvhota mutemo wedu unoti kana sarudzo yatarwa nomination court yapiwa musi wainogara musi unogara nomination court tine mazuva 12 chete ekuramba tichitora vanhu muvoters roll mazuva 12 iwayo apera tinovhara voters roll yeelection iyoyo asi vanhu vanoramba vachinyoreswa zvazvinoreva ndiri kuti vanopinda havo muvoters roll asi maelections anotevera kwete maelections anenge atarwa nguva iyoyo
saka musi wa15 hazvirevi kuti vanhu ngavabva varegedze kunyange
hazvokupedzisira hausi musi wekupedzisira musi wa15 musi wa15 uri kungoreva kuti ndopatichapedzisira kutora mazita evanhu avo vanengati vachaenda ivo kunogadzira yatinoti new voters roll mazita esatiri kutora iko zvino kusvika musi wa15 ndo hatichaisa pamwe chete togadzira bepa ratichange takuti kuZimbabwe ii ndo new voters roll yenyu itsva pavoters roll iyoyo vanhu vacharamba vachingotutsirwa vachiedherwa nekunyoresa kwavanenge vaita kusvikira mutemo wedu wachinjwa yatinoti continuous voter registration
tochitarisawo nyaya yevanhu vanga vachimbovhota makore esaya muri kuti imi makumba gwaro idzva revavhoti kana kuti yatiri kuti BVR system iyi munganyatsojekese kuti vanga varipo kare vanokwanisa kuvhota here kana kuti munhu wese akutanga kunyoresa patsva
munhu wese anofanirwa kutanga kunyoresa patsva isu haticharemekedza yatinoti old voters roll iyeyo hatichareshandisa harichashanda pamaelections So uya anenga achida kuzovhota 2018 zvichienda mberi anofanirwa kutouya onyoresa patsa hazvinei kuti wakatanga kuvhota 1980 kana kuti wakapinda mvota zuro 1985 tiri kukumbira ruzhinji rwezimbabwe vese kuti vauye vazotipa mifananidzo yavo vatipe mafingerprints avo tivaise munew voters roll voters roll yatiri kuumba itsva ndo voters roll richangoshanda chete iroro saka vanhu vese ngavauye patsva
Sashigaro wesangano runoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vari parunare muHarare.
Makateerera kunepenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Sachigaro wesangano recombined Harare Residents Association vasimbarashe moyo vanoti vagari vakawanda muguta reHarare vari kuchema-chema nekubhadhariswa mari yemvura yavasiri kushandisa. Izvi zvinonzi zviri kuitika muHighfield, Mabvuku nedzimwe nzvimbo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wedhorobha reHarare vaMichael Chideme sezvo vanzi vanga vari mumusangano asi tabata vamoyo.
Isusu sesangano revagari tiri recombined Harare Residents Association tiri kufushikana zvikuru nematanho ari kutorwa neguta resiti reHarare apo zvinhu zvakaomera munhu wese zvinhu zviri kunetsa vanhu vavarisha kuti vorarama sei guta resiti reHarare riri kuvharira vanhu mvura zvisiri pamutemo kana ndichiti zviri pamutemo ndiri kureva zvisingateedzeri gwara rinotaurwa ravanosungirwa kunge vachiteedzera rinotaurwa nebumbiro redu remutemo rinova constitution yezimbabwe veguta resiti reHarare vari kukoshesa nyaya yekuti munhu ngaangotipa mari kunyange asina kwaanoiwana munhu ngaatipe mari yatikuda kunyange munhu achiti ndine padiki pandinokwanisa kukupai pane vanhu vari kubhadhara pashoma nepashoma pavari kukwanisa but vari kuwanikwawo futi vachivharirwa mvura zvinova zvinokonzera kuti iveni vanga vachida kuti vabhadhare vava kuwanikwa vachikundikana vachiora mwoyo mukubhadhara kwemari dzemvura idzodzidzi
tiri kunzwawo kuti vamwe vakavharirwa mvura kare kare vari kubhadhariswa mari dzacho zviri kufamba sei
ichokwadi pane vakavharirwa mvura kudhara vane mvura dzakatovharwa haisi kuuya mvura kudzimba dzavo but kupera kwemwedzi yoyoga vari kusungirwawo kunzi vange vachibhadhara mari izvi takatozviona kubva iveni kunzvimbo dzakaita sematafara Mabvuku zvinhu zvaa zvagara zvichingoitika kutorina mvura inova ikoko but vanosungirwa kunzi hanzi munofanira kunge muchibhadhara mari mari yekuti kai kana mvura yazouya kana kuti hamunoti mari dzichii dzinenge dzichizivabhadhari saka zvinhu zviri kugumbura vagari zvinozvita kuti vagari vagare vaine ukasha vachivenga vanhu vanosevenzera zviti vharare nevatungamiriri vedu zvakare vedu zviti vharare ikoko nekuti havasi kukwanisa kubata nyaya dzemagari edu nemazvo pane nyaya yakaita seyokesh yokesh vaya vakavadzoka kuti vari kudzoka futi vachishungurudza vagari zuva rega rega
saka mambo otaura here nemagweta enyu nezvenyaya idzi
titori mushishi rekukurukura nyaya iyoyi nemagweta edu zvekuti ndinodayira kuti muziki yatiri kupinda iyoyi vanhu vese vari kusangana nedambudziko nekuvharwa kwemvura iri tichawanika tichivabatsira kuburikidza nekunge kwatichaita kumakotsi tichiziva kuti zvichafamba sei
Sachigaro wesangano recombined Harare Residents Association vasimbarashe moyo vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vakalisto jokonya nezvekutatarika kweupfumi uye zvingada kuitwa kuugadzirisa tabvunza vajokonya kuti kushomeka kwemari kumabhanga nekutengeswa kwoitwa mabond notes nemari yepamusorosoro mumugwagwa kunorevei
hatimborambi kuti inenge yotoratidza kuva hyperinflation kureva kuti inflation yapfuuridziya zvakanyanya ndo zvaakutoratidza iye zvino pachinguva chatiri pano ndokuipa kwazvo tinoona kuti Zimbabwe senyika inofanirwa kutoti iende inotengesa kunze iwane zvinhu zvainogadzira muno ichinotengesa kunze kuti US dollar irambe ichiuya munyika ndokuti zvitomira kana kuti totowana yakati kuti sezvahambe izvirongwa nagavhena kuti muuye 600,000 600 million iwuye muno muzimbabwe vachiunza 600 million Saka hiyo 300 million ikauya zvinoboita kuti muve nestability. Patinoda kuti ive ichisupportwa nechi nekunge tichitengesa kunze kwenyika.
Mungati ndehapi mabhizimisi angatsigirwe kuti akwanise kuunza mari yakati wandei.
Zvikuru sachinoita kuti tiite zvakanaka yanga yagara iri ma migodhi, zvinhu zvinobva kumigodhi kwedu. Ndo zvinhu zvikuru zvofanira kuzvikurudzirwa izvozvo. Kuti mumugodhi kubudiswe goridhi rakati wandei, ndo zvinoita kuti tigounza mari inopinda. Tobva ipapo, tikabva kumagoridhe, tinofanirwa kuenda futi kunyaya yematourism. Eta achagona kuattracta vanhu vakawanda vanouya kuno vachizoona zvinhu zvatinogadzira muno munyika kana kuti zviri zvakada vana Victoria Falls vachiita sei vanhu vachidaidzwa vachiuya. Izvozvo ndoimwe nzira futi inogona kuunza kare dziriya munyika. Zvingadai zvichitibatsira. Ndingati zvikuru, zvikuru sazvatinowana nazvo mari, zvicherwa uyezve netourism. Ndiyo yatofanira kuita kurudzira. Kuti hatisati hatiwani vanhu vakawanda. Parikaso kuAmerica kunongouya vanhu 50,000 beiye. Tikangokwanzirai ne100,000 tatoita zvakanaka.
Asi semaonerenyu pane chido here chekuita izvezvi kuti upfumi hunge uchigadzirisika sekukwezva vekunze uye kugadzirisa zvinhu munyaya dzekucherwa kwezvinhu?
I think chido chingangowanika. Asi nhamo dzatinadzo isu ndedzokutiwo tinonyanya kuzvidhonza nezvinhu zvatinazvo. Tinozvidavo chaizvo. Tozvidhonza. Tokanganwa kuti imwe nguva vanhu vanotitengera zvinhu izvi ndovari kunze ivavo. Saka muupenyu iva neshamwari. Usangova navanhu vasiri shamwari. Shamwari dzinokosha.
Mubvunze kupedzisira, asi tatarisana nesarudzo kudai pane zvingafamba here munyaya dzezveupfumi?
Zvinhu zvinofamba hazvo. Hatirambi kuti zvinofamba. Zvinhu kugona kufamba kuda kwevanhu kuti zvifambe. Asi kana vanhu vachingavoni kutambura kwavakuita vanhu, nokuti zvoda kuti vanhu vanotonga vafambe vachiona kuti vanhu varikutambura sei. Izvozvo ndozvinoita kuti vanhu mukurumidze kuti ngandigare pasi mutaurire nevamwe.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya vachitaura vari paRunare muHarare. Chirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa. Nasi tiri kuita hurukuro nemumiriri wemutasa South mudare reparamende Muzvare Arin Zindi, avo vari kubatsira vanhu munzvimbo yavo muurongwa hwekupfuya huku. Tavabvunza kuti chirongwa ichi chiri kufamba sei.
Saizvozvi tiri kutengesa huku imwe chete $4 nekuda kwechirwere cheflu dzehuku. Zviri kureva kuti vachawana kamari kakati kuti kane matauriro. Challenge yedu manje tatanga mainitiatives akafanana naiwayo. Inozouya pakuti huku dzacho kana kuti machicks haachawanika nepamusaka pekuti vanhu vanga vari muindustry yekubreeda machicks munhu mumwe chete kana kuti vaviri. In this case it's Ivens. Ivens ndiyo ine monopoly yacho. Saka kana yato affectwa iyo zvinoreva kuti poultry production industry yese yatoenda mudondo. Ndo challenge iripo. Saka hurumende ini ndinoda kuikurudzira kuti iedze nepainogona pese kuti vanhu vanoita zvekubreeda huku, ndinoreva kuchochonya tuvana twemabroilers tinozenge tichitengeswa samachicks seproject yandataurai, kuti wawande kana vakawanda uyo akawana dambudziko uyo anoramba chendererawo mberi. Hatichamira senyika nekuda kwekuti munhu mumwe chete ndiye anenge ane chii, aine monopoly yekubreeda machicks.
Munosarudza sei vanhu vekushanda navo, madzimai chete kana kuti hazvina basa anenge achida kungoitawo ebhinda ukai?
Mamiriro akaita upfumi hwemunyika medu kana kuti ikonomi yemunyika medu haisiri yekuti iri kusarudza mai kana kuti kusarudza murume kana kuti mwana wechidiki. Munhu wese ari kunzwa kurwadzikana naizvozvo kuti mari haisi kubatika, haisi kuwanika. Saka muprogramu yangu yehuku iyoyi, vana baba, vana amai, mayuthi vechidiki varimo muprojekti iyoyo, neni wacho ndirimo zvakare. Saka because of my also involvement in the project, zvinobva zvaita kuti ndiri kupata projekti nokunonzi projekti yangu. Ndinenge ndichida chaizvo izvo kuti zvinyatso famba namazvo. And we are going through processing ye abattoir iri registered Nemutare Provincial Veterinary Department kuitira kuti zvinhu zvedu zvinyatsoendeka.
Mubvunzo wekupedzisira, saka huku idzi munozonotengesa kupi mukaita mushandira pamwe?
Tine market yedu iri regular available yekuti kana dzango ibva huku dzedu tinobva tangoendesa. Ndokunaka kwazvo. Tikangoendesa vobva vatibhadhara tobva tadzoka futi kubasa kuti titsvage dzimwe huku toramba tichingodaro. So I'm quite happy about that because marketing muZimbabwe ndochimwe chinhu chinotinesa. Saka for this project team constituents mangu, I'm quite happy nepamusaka pekuti market tinayo.
Mumiriri wemutasa South mudare reparamende Mutsvari Irene Zindi vari parunhare kwamutasa kwakare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanga Nyauye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndiina kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemutungamiri wesangano reZimbabwe Women in Politics Alliance Muzvare Linda Masarira. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Linda Masarira.
Makadini henyu ndinotenda kuva pano kwakadini kuWashington DC nevateereri vetema sora seizara nhasi.
Nasi pachirongwa chedu tiri kumbotarisa nyaya yekunyoresa kuvhota uye kuti madzimai munyika vari kuona sei chirongwa ichi. Tinoona kuti imi makaenda kunonyoresa, tipewo nhoroondo kuti zvakafamba sei.
Nemutsva wechipiri Maskati ndakaenda ndichida kunonyoresa kuvhota. Pandakasvika ikoko ndakawana vanhu vari kudzorerwa. Vandakakwanisa kubvunza vakanditi mapepa ekunyoresa acho apera uye mamwe ari kushandiswa nevanhu kuishandisa sekuratidza kwavanogara yatoti proof of residence nechirungu fomu VR9 raizi rakange rapera zvakare. Ndakasvika paya ndokubvunzawo vanosenza kuzei kuti zvekufamba sei. Vakati aiwa mapepa ekunyoresa aita sei apera. Ndikavakurudzira kuti vafonere kuhead office kwavo kuti mapepa iwayo akwanise kuuya. Vakati havakwanise tikavakumbira zvakare. Masikati apa takasvika paina vanonzeya maisali nyuve vekuwomen's coalition of Zimbabwe zvakare vakanga vatadzawo zvakare kuti vakunyorese kuvhota. Saka takaedza kukumbira mafomu acho kuti tiende kunofotokopa todzoka nawo tonyoresa kuvhota. Zvikanzi hatitorina.
Zvamira zvakadaro makazoita sei?
Patakazokwanisa kuita zvairoro patakabuda takataura nevemacivic organizations vakawanda tikati ngatikwanisei kuti tinofotokopa mapepa aya akawanda tiunze tipe zeki nekuti havatorina mapepa ekunyoresa. Asiwo vakange vatanga chirongwa ichekuita sei chekunyoresa kuvhota. Musi wechipiri handina kukwanisa kunyoresa kuvhota. Ndakazobukira zvakare musi wechitatu mangwanani ndokusvikako 7 o'clock dzavaiti vanovhura. Vakanga vasati vavhura zvakare nekuti vanga vasina mapepa ekunyoresa kuvhota. Asi nemapepa aya takataronga munzvimbo dzakasiyana siyana kuti afotokopa akakwanisa kuti azotsvetwa kuzeki ndokuzouya. Auya kudaro takaonawo zvakare matambudziko anga aripo ekuti kunyoresa kwacho kuri kutora nguva. Tovaona kusvika 20 minutes munhu mumwe chete ari kuitirwa iwo mabhizi ara kutorwa guru wekutorwa mapikicha nezvakadaro-daro. Zvakare uyu commissioner of oath anodzidzisa proof of residence kunenge kusina. Magweta ndo anotozopedzisira akubuda akamirira kunyoresa kuvhota vaakukomishina ma-VR9 fomu aya.
Imi makaenda kunzvimbo ipi uyezve zvakakutorerai nguva yakareba sei kubvira pakusvika nekuzonyoresa kuvhota?
Ndakaenda pa-Zec registration offices panumber 1 remembrance drive kumbare. Ndakatora maawa matatu kuti ndikwanise kuti ndinyorese kuvhota.
ndezvipi zvimingampinyi zvamungati zviri kusangana nemadzimai anenge achida kuenda kunonyoresa kuvhota.
Matambudziko ari kusangana nemadzimai kunyanya vakachata vakachinja mazita avo vari kushandisa mazita evarume. Kune vamwe vandakasangana navo vakavaka vatouya murume nemudzimai kunonyoresa kuvhota vaine proof of residence yoratidza kwavanogara. Iri pepa remagetsi ranga riri zita remurume. Murume akakwanisa kunyoresa kuvhota, mudzimai akatadza kunyoresa kuvhota. Zvichinzizvoni pepa rekuratidza kwaunogara harisi zita rako. Ndoba matambudziko andakaona ari kuwirwa nemadzimai kana vachinge vaenda kunonyoresa kuvhota. Mamatambudziko zvakare andakaona ndeyekuti madzimai pavanoenda kunochinzwa zvitupa paya, vamwe vanochinzirwa masenemo vasingazivi. Osvika kuyo unonyoresa zita rake ozoudzwa kuti zita rauri kushandisa hazisiriro. Saka chandoda kukurudzira kunyanyanya kumadzimai ndechekuti hamuchienda kuya endai makatakura mamarriage certificate enyu zvitupa zvenyu kuti zvikurerukirei. Zvakare makadhi evana ari kunzi anoshanda seproof of residence, makadhi ekuchipatara ari kunzi anoshanda zvakare seproof of residence. Mumwe zvakare kana zvese zvisipo kozoshandiswa fomu VR9 rinozoda commissioner of oath kuti adhinzi kuti ukwanise kunyoresa kuvhota.
Zvii zvinodiwa nemudzi maiwo zvake kuti aende kunonyoresa uye zvezvii zvamungatsinhire mukupeta hurukuro yedu?
Chakakosha ndechekuti mudzimai agara ine chitupa chake chichioneka tisina kumari kabavara. Kana zvakare asina zvinhu zvandakurukura nezvazvo izvi zvenu kuratidza kwaanogara kana tsamba yakantena kana kuti yasabhuku kwaanogara, anosvikako okumbira fomu rinonzi VR9 vaunonyora kuti ini ndiri midhamasarira ndinogara mudunhu rekwamasarira, wonyora pasi commissioner of oath odinda zvinoshanda zvakare. Nekuti ndakanzoti kwagutu kuna vamwe vai vakadzorerwa asinzi havana proof of residence pamwe nekuti ango asiri kuziva nekuti hazvina kunatsoshedzerwa zvakanaka kuti zvinhu zvinodikanwa kuti uende kunorejista kuvhota, kunonyoresa kuvhota. Unogona kusvikako wononyora fomu VR9 nokomishona commissioner of oath. Zvekunyoresa hazvisi kubhadhariswa mari, zvinoitwa pachena. Ikodzero remunhu wese kuti azoenda kunovhota kana nguva yekuvhota yakwana.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita chanje. Tinokutendai muzvare Linda Masarira kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekusangana namukoma Abel Mauchi, vanoenyanduri anozivikanwa nenhetembo dzake dzinotyora mbabvu. Mukoma Abel vanogara kudunhu reGutu kumasvingo. Nhasi tati tombonzwa nezvenhoroondo yeupenyu hwavo. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 mukoma Abel.
Maita zvakanaka matanha Abel Mauchi chaishe fomudeshe.
Vazhinji vangada kuziva kuti mukoma Abel vakamira sei, vakaberekwa riini, vanobva kupi, vanowanikwa papi, vakadzidza kusvika papi.
Abel Mauchi akaberekwa mugore ra1975 paChitande Hospital uri musi wa17 July. Abel Mauchi ndakazokurira musama waMatuvi munowando mune rukufuti rwangu. Ndakazopinda chikoro rwechimoti kusvika mune rwechinomwe pamutende wePrimary School musama vachipara mudunhu wekwamakore kuGutu South. Ndakazovamboka Rwizi mutiripi ndoenda paritiri Secondary School kunoita dzidzo yangu yepamusoro. Uko ndakanosvikoita dzidzo yangu yepamusoro form 1 zuva rimwe kwemaomanachiga. Ndauzengera mberi nechikoro kubva ipapo 1989.
Chii chakaita kuti muzosiya chikoro mukoma Abel?
Zvimwe zvizhinji zvinosanganisira zvandangoti kushungurudzwa, kutarisirwa pasi. Asi zvinhu izvozvo zvangu ndasingati hangu kuzvitora ipapo nokuti ndive chinyoko chandiri kunyora. Asi ndosaka muchiona nhetembo dzangu pa692 dzandakanyora. 1 chete inongova yerudo inonzi Judhi. Dzimwe dzose dzinoratidza kudemba, kutsutsumwa, kubudisa, kutsoropodza. Pane zvinhu zvandiri kuda kuzama kubudisa maererano nezvandakaona paiki.
vamwe vanoti munhu anga akakomborerwa nedzidzo uyu kana ari munhu akangosvika rugwaro rwechinomwe nekudzidza form 1 kwemaawa mana chete. Njere dzese dzakabva kupidza.
Ndingangoti 1992 pandakanonga bepa ramodya Albania muchimiri rakanga rakanyogwa netembo rinonzi rungano rwati chaoneka nebepa rakanga rakanyogwa netembo raim zvarevashe zvakanyanya kuti ndibatwe nemweya wokuda kufarira zvakanyora netembo.
Saka netembo dzenyu dziri kutambirwa sei muvanhu vanonzwa muchidetemba?
Kurarama kwangu ndokuva ndotodedziwa pamitambo michato chinyi ndichikwanisa kupiwo zvimari izvo zvinogona kuti zvindibatsire.
Vanenge vachidawo kubatsirai vanokubatai sei mukoma Abel?
Pa 0785223003 zvadzo kurora nhamba iyi zvakare 0785223003.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Abel nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Netembe handingangooneka nhaye vateereri, ndingangoti mhirizhonga kwete. Musandizivisa kana ndichitaura zvinhu zvinovaka. Zviro ndizviro maidzipa napahuro ndichiona. Chiiko chamunoita mundirondedzere ndinonzwa? Zvodai vana mumbundi vane apo ndinorevesa. Musashoresa vana vanga vaaruka zvinofadza kuti. Imi makafumuka imba yenyu haina chimiro. Mai veru wadzanere nababa amufundisi rovana. Dai mai vamubhedhuru ndiani waiziva zvakavanzika? Haikona pazvitoro pane vanhu zvokwadi makasvodesa. Mhirizhonga munoidirei kutarisambira vapinji vakatoremara? Chero pasarudzo unoona vakomana mazenze kumira. Siyai mhirizhonga musashungurudza zvirema. Vakomana musaita guhu semumera rokurangana zvakaipa. Tambai nechembere muchisimudzara bwadzinowa. Mhirizhonga muguru, rudo modzara muhana dzenyu. Rwirai veswa kurufu musafuratira anoda kukwereta. Ipai zvose zvamunazvo kuvarombo dzose kufa achireva. Tendai Mwari wakanaka, siyai makuhwa upenzi nemamuradhi. Taurai zvinozorondedzereka kureva. Azipemberai nenyika muchiparidza rudo rukuru. Kodzero ngadzive kochero kumucheche unomwe kuti maronda achimudye huru vaisere ichipfumbuka. Imi vamwene musazvidza muroora wavuyamba venyu muchiti harugoni kugeza rukadzi urwo runondishemesa. Kutanga kwenhuizvinongaomba muyatouyamo mumabhawa imomo vanosvigaroro vana vakomana vachirwira mapato asiko akatangira hapana unoziva.
Manga vakateerera kuna Nyanduri mukoma Abel Mauchi vekugutu kumasvingo muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndoti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mwaka Blessing Zulu.
Tinotenda zvikuru Jonga. Iko zvino tombokupai kambo takangodaro kubva kuna Killer T.
Ana ya buri paiziki saro jarezi kana wakatongozvarwa nekirira kwero uchitongofamba nekirira ko kunyangwa unyifaita manjiri yako iyayo uchitongofaita nekirira ko nekuti takangodaro takazvarwa takangodaro achirege kuita munhu wegeto takangodaro Pavanorara nasik, isusu tinorara nacheni. Pavanotsvagwa kumba, isusu hatirare pacheni. Pavanofamba nefuti, isusu tinofamba nacheni. Takangodaro, takazvarwa takangodaro.
Nako kambo takangodaro kezim denso kubva kuna Killer T. Tabva tangosvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti vanhu vose vanofanira kutanga kunyorisa patsva kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rinouya. vagari vemuharare vochema-chema nekubhadhariswa mutero wemvura yavasiri kushandisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kuteerera chirongwa chedu munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu yeVOA Shona kana kuenda pa www.voashona.com. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
So kuyisika descenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgela ku Studio 7 ngomgcibelo mhlaka 23 Mpandula 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Isimo Isimo sempila kahle kamongameli webandla le MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai siqhubeka sidala ukudonselana amandla ebandleni leli. Ukufa kwamajaha asakhulayo awesikolo seSiren kwethusa abesigaba seMatopo. Inhlanganiso yezakhamizi zakogodlwayo ikhala ngohlelo lokubhalisa amagama kuluhlu lwabantu abazavota.
Manje izizakhamizi ngabona azikhululekanga ukuthi zile hofisi ekababulanga zithi ezibone ngani mhlawumbe isiyinto ye-political party ethize enye yamabandla naleyi bandla elibusayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Isimo sempila kahle kamongameli webandla le MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai siqhubeka sidala ukudonselana amandla ebandleni leli. Umnumzana Tsvangirai ukwele South Africa lapho ayelatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane kodwa uthiwa usesizwa ngcono. Abanye abasekela leli bandla bathi kumele adedele emuva ukuze aziphumulele. Kodwa umbuzo okhona ngothi njengoba elabasekeli abathathu unkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Elias Mudzuri lomnumzana Nelson Chamisa ngubani ozamelama. Sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Well, esingakutsho nje ukuthi ngendlela embona ngayo mina ivele indaba yahle yonakala ekuqaliseni laphana ngesikhathi ifakwa sabathathu. Sizakhumbula ukuthi emva kanye u-Brew Vice President umama Makhube washo ukuthi wafaka uMdzuri wabuya wafaka uChamisa. Yilapho insoro yahle yonakala khona. And kathesi ngengingayothi usiyethu bauzangre umuntu ogulayo and ngimfisela ukuthi ngawe uyaphila kodwa-ke sokungaso siba le nkulumo eziningi ngaye. Kodwa ngase siya sibule eqinisweni ukuthi sibambe into ngeqiniso laso. Xa kuyikuthi njengoba kungabantu abehlizayo ukuthi i-Afrika izinto zedemokrasi ngokugcweleyo. Bekukuhle ukuthi ma whatever happens ngabe ngafisa ukuthi engxenye ebuthini bekumtsangelayo esile ukuthi athikuukunye muntu. Bekukuhle ukuthi befake umama Makhubu ngoba umama Makhubu le-history enhle abhosi ukuthi from 99 2000 years abantu bebulawa bezenziwane umama Makhubu wabambelela ephatini wamsekela utsangelayo kukho kubona. So ukuthi alezi kusongela abo abantu abatsha belahla inkaba endala bethi befake umuntu omutsha ngibona ngathi ngawenza njalo kuzenza ibandlelanathi bengayidabule phakathi.
Kodwa ubona engathola yini usekelo unkosazana Khuphe njengoba siyabona sebeqalisile nje ukukhuluma ngoChamisa?
Ngabe abantu basebenze baba imondo leyanondo zakhupha amatepesi awukubandlula ukuthi ubani uvela ngaphi ubani uvela bekufanele ukuthi sibili sesiye eqinisweni umama kuvemzi abantu bangakhala ukuthi bangakuzela ukumsubulo wendisha ibokhathaza ngoba ngathi kuba ngenzalo sesinazo isikhathi ezinkulu ukuthi umama Khube from 2009-2000 wemsele ubabuzwakhelayo wangabile ndawo kune izathu isihlahla kulata abantu senza kodwa omnye usekelwa elisifo iyalongezokumali ukuthi nxabae MDC bengabantu abathembekileyo abafuna iphathi iqhubekisana bevale umama Khube sizamsekele bakhose ngendaba zokuthi banokubela imashazi masebelele.
Hello ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Ukufa kwamajaha amabili awesikolo seSiren uMelusi Mhlanga loBlessing Gwenya ngolwesibili kuthiye izakhamizi zemadobo zithithibele. Ababili laba babikwa begalulile edamini leMasiye ngemva kokuba isikhiphe sabo sigenqukile. Sixoxe lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Liberation Front, ongomunye wabafike kusanda kwenzakala lesi sehlakalo.
Ngiyabonga babagande, sihlangane lesi sehlakalo esivelele abantwana beSiren akade bekhempile eMasiye Camp. Lapho kutholakale khona abantwana abangu-8 bangene kusikebhe but bengena nje esikuthole ebadaleni ukuthi bebengela mvumo yababalisi ukuthi futhi bayenze lokhu esingathi batyontele bayangena edamu isikebhe sasesigalula abangu-2 bafela phakathi kwathi abangu-6 basi baphephe engozini leyo.
Manje bona labo ababili abafileyo izidumbu zakhona ziyiswe ngani?
Sithe sikoxa lezakhamizi ngoba sithole eMasiye kuvaliwe ukuthi sizwe indaba yakhona kude seze ukuthi zithwalelwe esibhedlela koBulawayo. Ngabona kusecentral ukuthi kuyedingisiswa lokho abakuthi yi-postmortem ngesikhiwa.
Izihlobo sezazisiwe na?
Okwezihlobo angiyeke nguveze ngoba lathi into esiyithole izolo sivakathele esigabeni seGwandavele ngaphansi kweMatobo North. Asikabi leqiniso ukuthi izihlobo sezazisiwe kodwa ngithemba ukuthi sezazisiwe ngoba angithi into kade lesikolo phakathi ogoqela ukuthi bekula la ma-teacher kade bekhangelela abantwana.
Lina ukwenza ukuthi lifike kuyini?
Ngiyabonga baba. IMasiye kuyindawo engenye yendawo ezisemangweni wakithi kanti vele umgwaqo wethu sidlulisa egedini leMasiye. Ke sisizwa lindaba lathi yasithinta kakhulu njengabantu abalwela abantu ezabelweni. Sathinteka ukuthi abantwana sebetholakale besiba lo mnyama besehlelwa ingozi besifa. Kwasidanisa kakhulu, kwasenza la sadingisisa ukuthi ngabe kuba le ndlela esingetisana ngayo lalaba abalahlekelwe.
Hello ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Liberation Front obexoxa le Studio 7 ecingweni ekwaBulawayo. Izakhamizi zedolobho leGwanda sezisole umanisipala walelo dolobho ngokudubula izinja ezitholakala zibhodabhoda edolobheni leli. Uvusi Sizwe Mkhwananzi uyalandisa eseGwanda.
Ikhansili iqale ukudubula izinja ezihamba emgwaqweni kuliviki njalo kubikwa sezilitshumi lanhlanu izinja esezidutshiliwe edolobheni. Ithi kuyenza lokhu ngoba iningi labantu lilunywa izinja njalo ikhangelele ukudubula izinja ezifika ama-30. Kodwa izakhamizi ezigqoqele Studio 7 zithi inyathelo likamansipala leli lokudubula izinja mahlayana lingadala ukulimala loba ukufa kwabantu ngoba lezi zinja zidutshulwa emphakathini. Umnumzana Makarapa Dubo ohlala elokitshini leSpiskop North okungela magetsi uveze ukudana ngendlela inja yakhe eyadutshulwa ngayo.
Umfowethu, mina ngangekho ngangisemsebenzini ngatshelwa ngomakhelwane. Bathi hayi Makarapa usudutshulele inja yakho ngaphandle. So inja leyo bathe beyidubulile inja eyinsikazi yayiquletshe ziyi-3 eziyi-2 zabaleka njalo bezidubula bazidubula 3 to 4 meters ngaphandle kwendlu zami ongelayadi khona. Njalo lapho babedubulela khona babedubulela kupublic okulabantwana abavele bedlala khona manje. Ngeza ubuhlungu kakhulu because yiyo i-security yami engigcinileyo because enothi kwakwadutshula umuntu. Ukuthi ngabe kwakulezinja izinja zazikhona kwangasoze kube nomuntu odutshulwe.
Amapolisa kamasipala adubula izinja kubikwa engafundelanga lo msebenzi njalo ezinye izinja sezisele zilimele. Umnumzana Thembani Moyo ohlala elokishini le-Marriage uthi okwenziwa ngamapolisa kamasipala isihluku. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi iGwanda Residents Association umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo uthi okwenziwa ikhansila kukho emthethweni njalo baphakathi kokuxoxisana lenhlanganiso ebona ngenhlalakahle yenyamazane i-SPCA ukuze imise ukudutshulwa kwezinja lokhu.
Ya indaba leyi yabona isilahleka mbijana. Of course izinja akula muntu ongathi izinja eziyiproblem kumele ziyekele, asitsho besingatsho kanjalo, but the way i-council esiyenza ngayo ngokubona kwethu ayihambisani le procedure yokudutshulwa kwezinja. Sesithola ama-complaints amaningi asuka kuma-residents ukuthi i-council ifika idubule izinja randomly, ezinye zisebanikazi labantu abazikhangeleyo but zifika zidutshulwe. We've got a resident osehambisa i-issue yaze yafika e-SPCA and i-SPCA yiku-process yokubophisa i-council okuyinto ekade singayicabangeli. Of course kule need yokucontrola izinja ezi-stray but indlela i-council esikwenze ngayo yiyo esingahambisani layo.
Obona ngezempilakahle kumasipala weGwanda umnumzana Qhubekani Dube uthi umthetho emadolobheni i-Urban Councils Act ayivumi ukuthi kube lezinja ezibhoda phakathi kwedolobho ngoba zilakho ukuluma abantu. Uthi ngenyanga abantu abathathu balunywa izinja kuleli dolobho njalo kungumlando kamasipala ukuvikela uZulu ngoba ezinye izinja zilomkhuhlane wobhova. NginguVusisizwe Mkhwananzi wendaba zeStudio 7 ngisemajawunden eGwanda.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba kuvembula.
Yikudivana kuhlelo lwezemabhandleni igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sixoxa lo sikomithi wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo. Ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana Moyo.
Ngiyajabula ngiyabingelela amaZimbabwe amahle wherever you are.
Seliqalisile ukubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo ikakhulu emadolobheni. Emaphandleni bayabuza abantu bathi lizafika nini?
Okwakuqala ngizakuthi kufuze wonke umuntu weZimbabwe abekwazi ukuthi sekunohlelo olutsha lokubhalisa uvota. Wonke umuntu ubhalisa kutsha, akunani ukuthi wakwabhalisa kumbe wavota ngo-80 kumbe ngo-1985 kumbe ngo-90 kumbe ngo-2000 kumbe ngo-2013. Khathesi sikhanda i-voters roll entsha, okusho ukuthi wonke umuntu usukusela kumongameli welizwe kuze kufike lawe lapho okhona ubhalisa kutsha. Sesiqalisile ukuthi sifake imitshina yethu kuma-ofisi ama-district wonke angu-63 awelizwe leZimbabwe ukuthi abantu benelise ukuthi bafinyele khona bayabhalisa ukuvota. Kodwa siyazi ukuthi nxa sikhuluma ngemaphandleni ama-district lawa makhulu kakhulu, okusho ukuthi abanye abantu bengaba lodubo lokuthi bafinyelele ukuthi bafike khonapho ngesikhathi esikhathesi. Ngizanika umzekeliso ukuthi ngithe ngisuka khona eFlabusi, i-ofisi e-district itholakala eFlabusi center, wena mhlawumbe yabo usuke eShangane kwindawo ekhatshana. Sithi thina hayi ungegcuki kakhulu na ungehluleka ufika khonapho. Yazi ukuthi phakathi kwenyanga ka-October iZimbabwe Electoral Commission izabe isithole imitshina yonke eminingi eseleyo. Leyo mitshina sizayisebenzisa ukuthi sigcwale isitshaha lonke, singene sibuye ezigabeni zenu, sihlale amalanga amaningi sikufinyelele lawe lapho okhona. Okwakhesi kithi thina labo abenelisayo ukuthi bafike ezigabeni zokurejista uvote abafike ngobuningi babo, kodwa labo nxa kule nkinga ngawukhathana kakhulu kungenzi ukufika, ungakhali kakhulu, hlala ulingiselele ubone ukuthi ulesithupha sakho uhlale ulaso, ubone ukuthi ule president ithenze ukuhlala endaweni le oyitshoyo kwenzela ukuthi ngaze kuya kuwe sibhalize khonapho.
proof of residency ubufakazi bokuthi uhlala ngapi abantu bemaphandleni bona babuthola ngapi kuyini aba ubufakazi bana abamele babuye lapho
abantu bemaphandleni bona vele bahlelekile kakhulu ngoba kuyaziwa ukuthi umuntu uhlala evillageini ethile engaphansi kwebhuku kumbe elikasobhothile ungayiphiwa leyo proof of residence incwadi evela kunduna yesigaba ungayiphiwa incwadi evela kusobhuku wesigabeni kodwa nxa kuyikuthi wena ngokwakho awutholanga leyo ncwadi evela kusobhuku kumbe evela enduneni nxa usuyabhalisa uyakwanisa ukuzihambele wena ngokwakho mathupha ufike uthi hayi bo mina ngiqhubani moyo ozalwa esanale esilabhusi udani vela ngaphansi kwebhuli kalevi mapulazi ncube ukuze usuthi mina ngihlala khonapho sukubhala phansi wena khonapho ukuthi wena yikho oyikho khona senzela ukuthi ungabi lo muntu ngisho oyedwa ozehluleka ukuthi abhalise ukuvota
bakhona mnumzana moyo mhlawumbe abangakaze bavote abangakwaziyo njalo ukuthi umuntu olelungelo lokuvota ovunyelwa ukuvota uyabe seleminyaka emingaki
ukuze ubhalise ukuvota kufuze ube ngumntwana weZimbabwe uphinde ube leminyaka engu-18 kuphinde kube lesithupha sakho kungaba isithupha sephepha kuphinde futhi kube isithupha sezenge kuphinde futhi kungabe kuyisithupha esephepha konke lokhu kuyavunyelwa kumbe i-passport yakho e-valid esebenzayo okungavunyelwayo kuphela yokuthi ukube le-license yokudriva so ungabala khona lokho the proof of residence yakho uyavunyelwa ukuthi ube usubhalisa ukuvota yikho esikwenzeka njenge-commission ukuthi wonke umuntu abhalise kwenzela ukuthi amaZimbabwe wonke ephezu kweminyaka engu-18 enelise ukuvota iyagcizelela futhi njenge-commission ukuthi izikhathi eziningi sasibona ukuthi omama lama-youth ababhalisi ukuvota abavoti yikho lawo sifuna ukuthi phezu kokuthi si-encourage wonke umuntu weZimbabwe siphinde futhi sikhiphe ilizwi yekuthi hhayi siyacela bomama siyacela ama-youth ukuthi ukhetho lwenu lani futhi libhalise ukuvota ku-2018 election
bekukuhle ukuba lawe kuhlelo sikomiti siyabonga
siyabonga kakhulu yetani
lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa losikomiti weZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamili Nkomo
Asiyabonga Ntungamili. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yezakhamizi zakoGodlwayo ethiwa yona Godlwayo Development Association umnumzana Nkululeko Chuma. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mfowethu.
Ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona ngapho sizwa kuthiwa kule ndaba ye-BVR engani iyakhathaza. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Ye, kulohlelo lolu olwe-BVR olusunguliweyo oluqalisiweyo ngomvulo. Sithi nxa sizwisisa kukhanya lolu hlelo kusasebhalisa ekulabhusi kodwa bathi bona ngokuhamba kwabo nxa into zihambe kuhle mhlaka-5 October baqalisa ukuhamba emawadini bebhalisa abantu ukuthi bavote. So bathi uhlelo luzaqalisa mhlaka-5 October lisiya ku-20 October emawadini nezindawo ngezindawo khona ngale insiza district zemzimane district. But okungani kuya kusisane sekuthi ngalekulolunye uhlelo lolu olwesibili olokuthatha izithupha olusungulileyo ngabe-registry olukhanya kwensiza south kakhulu lizaqala eli-November. Ukuthi lolu hlelo lwezithupha luzaqala November eyikuthi uhlelo lokubhalisa ukuvota emawadini soluphelile. Kufisha ukuthi bazathola izithupha ithuba lokuvota selidlulile. So kufisha ukuthi labo abangelazithupha khathesi akusize babhalise mhlaka-5 October kuya ku-20 abantili baze bathole izithupha zabo eli-November. So sibonani khonapho ungani akusahambi kuhle lokhu kuzenza ukuthi abantu bagcine besele bengabhalisanga ukuvota.
Lina njengenhlanganiso kuyini elikwenzayo?
Sizama ukuthi njengoba sesikunanzelele lokho okuyinto okubuye endlebeni zethu ngemashini ethu namhlanje sesizama ukuthi-ke kusa ngomvulo langolwesibili sikhulumisane labe-registry sikhulumisane labo khona ngale ukuthi mhlawumbe nxa uhlelo lwabo lolu lwezithupha bengalwenza kanye lo hlelo lokubhalisa ukuvota yenzela ukuthi umuntu enithi uthathe isithupha
akhethe lapha kijima ayibhalise ukuvota.
Yona inhlanganiso yenu isike yaphathisa yini kundaba ezinje kumbe liyaqala nje ukudibana lodubo olunje?
Udubo olufana lalolu inhlanganiso yethu inhlanganiso esungulwe ngomnyaka ka-2015 kungelakhetho olukhona, kodwa inhlanganiso ekhangele ukuphakamisa amalungelo oluntu esigabeni sesilabhuthi kogodlwayo. Inhlanganiso ekhangele ukuthi amalungelo abantu aphakanyiswa, athuthukiswa, amalungelo abantu afana lona lokuvota, amalungelo abantu kwezempila kahle, amalungelo abantu kwezemfundo, abantwana kwezemfundo, kanti nokuqhutshwa kokulinga amathuba okulinganiswa kwabomama. So sikhandele ukuthi-ke le yinhlanganiso engathi ngesikhiwa it plays a watchdog role in playing an oversight and also providing a platform ukuthi abantwana bakogodlwayo, bomama labantu bonke jikelele kogodlwayo iklabhu, amalungelo abo aphakanyiswe. So yikho-ke lolu daba siluphethe ngalendlela saluthathela phezulu ngoba kuyabe sokwephula amalungelo oluntu.
Khona kugodlwayo kumi njani sikhuluma nje ngabezombusazwe, liyababona yini bebhodabhoda bedinga usekelo?
Okokuqala, besisemahofisini awezekhi izolo ilanga lonke sikhona ngale, asibona ngabantu bezebhakisi. Kwakhanya ukuthi abanye iofisi yezekhi le bekumele ibe ehofisini yayo. Izekhi lapho ekhona ihofisi iduze kwaihofisi ka-DA isikomiji. So izekhi ofisi yayo kwakhanya ukuthi yona incane, ayeneli ukuthi imishini ingene phakathi abantu babe bebhalisa bephakathi kule hofisi. Basebecela ikhansili yeinsiza ukuthi banike ihofisi. Basebesathola ihofisi lapho okwakuyi-constituency parliament office yeinsiza North ezisetshenziswa ngubaba uNdlula. Manje kwakhanya ukuthi uba kulanga sowasuka kuleyo ofisi. So izekhi yasiphiwa-ke ukuthi ibhaliseke kuleyo ofisi ezisetshenziswa ngubaba uLanga. Manje izizakhamizi ngabona azikhululekanga ukuthi ze kule hofisi ekababa uLanga, zithi sezibona ngani mhlawumbe isiyinto ye-political party ethize enye yamabandla nale ibandla elibusayo. But abantu abayenelisi ukuthi abaseyenelisi ukuthi behlukanise ukuthi hhayi leyo hofisi ayisetshenziswa umuntu oyisebenzisa waphuma sebengahamba bayibhalisa. Abazombusazwe sebeqalile ukukhankasa siyezwa, kodwa usuku esihlangana lalo ukuthi eyosiza North ikakhulu eyosiza North siza kuthiwa kulabantu abathisela imizi kubangiswana ngezepolitiki khonale ukuthi abangabe MDC, abangabe ZAPO, abangabe MPP abomduru, abangabani onze bethisela imizi. Siyakuzwa khona lokho njengenhlanganiso sesizama lathi imizamo yokuthi ibone ukuthi abanjalo kungaphathiseka njani lokuthi idlame lolo seluqalisile ukuvela lungabuya lunyathele lungabi khona nemizamo yokuthi abantu bafundiswe ukuthi bahlalisane ngokuthula ezigabeni.
Hayi, kuyezwakala isikhathiso esingasavumi. Siyabonga kakhulu mnumzana.
Ngiyabonga ba.
Lo-ke ngumnumzana Nkululeko Thuma, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamuzi ze-insiza, ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 4930, 6065, 15460, laku 13860 kilohertz.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosikazi Siboniso Moyo Ntandambula owelubhane kuward 28. Umamoyo uthi yena labanye bakhe bazimisele ukuthi bavote ngoba babona ingani yikho okungabancedisa ukuthi bephume ebunzimeni abakubo obugoqela ukuswelakala kwemali.
Okokuvota hayi esingapha kithi kakukafiki kahle kahle, kuseselupani senta hayi bathi bazabuya sebehamba-ke ngezikolo ngezikolo. Bayatsho ukuthi sihambeni siyerejista ukuze sivote, sivotele sikufunayo njengobana sinenhlupho ezithize sikhala ngazo ukuthi kumbe zingaba lobubelo kodwana ekubhoteni khona lapho sizabanye bathi amchini yakhona isebenzi kahle ibe ama-fingerprint yanjani njani so angingaza ke ngichaze kakhulu ngoba yinto engakafinyeleli kiyo kona abarejista bathi bazabuya ngoba sakubona kuphephandaba ukuthi ezikolo zethu ngapha babuya futhi ngo-November
kathesa kula muntu osesiyabhalisela ukuvota
hayi kathesi kakula ngaphandle kokuthi ungayafika eLupane Centre
uhlelo lokuvota lolu yindaba egudwini khona ngapho eLupane yini kumba abantu hayi abalandaba baziqhobela imisebenzi yabo yangensuku zonke
hayi uhlelo lokuvota yindaba sibile segudwini hey abantu sebeduvekile sebehluphekile abantu bayakhala emindeni ebusuku ngoba into okuthiwa yimali imali ukuthi uyidichaz hayi imali seyilihlo lentwana ayisaboni imali yona le yethu esinayo yona iyathandwayo hayi ukuthi uyidichaz vele kayisabonakali yona
abantu baphila njani khona ngapho bengala mali
kathesi siyathengisa kunje siyathengisa kula mabele sihamba sithi sithengenisa edorobheni nakutshela bethi imali bayifake efonini hand to hand akusela mali oyinikwa hand to hand nawena ecokesh kutho ukuthi hayi akusela nto ongayenzi ma usufika khonapho nge-ecokesh ma uthi uyathenga ezitolo nakho kulobunye futhi ukuginyaginyana ubuqili labo buthize ngoba abantu sesibanjelwa kwafana suzauta ma uthenga ecokesh ye ma ukhipha i-$100 kuphuze ukhiphe i-$10 thina udlulisa i-$5 kumbe ukheshe out imali edlula $5 nawutshela ukuthi thina sibona vele ukheshe exact ma uthethe impahla ze-$39 make sure ukuthi ukhetha $39 yona leyo oyakuyikhetha ngoba ukuthi sikunika i-change kaphilayo leyo mali
izikolo zithanda ukuvulwa kathesi pho abantwana bona babhadalelwe ngani imbadalo yama-school fees
bathotshiwe lami ngilayo khonapho wami layo uthotshiwe khona la ngoba zona izikolo kazilawo wona ukuthi ama-swiping machine la ukuthi sifike siswipe kumbe si-ecokhethe kazilawo izikolo zona ezezemaphandleni vele zilazo
kodwa uhulumende anti liyakwazi ukuthi wathi abantwana bengaxotshwa bexotshelwa kungabi le mali yokubhadala
uhulumende iyakhuluma ikhona le upstairs but i-underground lapha abantu bazenzela abakufunayo ngoba abantwana ukhuluma iqiniso kuhle abantwana bayaxotshwa la baxotshiwe kuthanye sebexotshiwe naizolo baxotshiwe nangani umntwana kathesi uyala kwakho futhi kuthiwe kufunakala imali yesikolo kufunakala imali yesikolo kuthisa imali isefonini ngizayenza njani ukuze ngiyikhiphe leyo mali esefonini a umntwana ngu-grade 7 kufuze ukuthi abhale nxa yelokhu exotshwa exotshwa anti uyabona ukuthi vele kunzima sesikuthwele ke kathesi emakhanda le mahlomi siyasindwa khona la ngobunzima obukulonelikiswa
okwake kwathiwa ngukhulumende ukuthi abazali bayenelise ukubhadala besebenzisa imbuzi
lakhe-ke bengakakwamukeli wathutha nje kungamafungafunga kodwa into yangikhona ayisazange isaphumeleli bona bafuna imali ngqongqo ngokwayo ungababuza bona ukuthi sokubana lina liyasebenza lini imali liyayithola yini bona labo kabayitholi kodwa kithi bayifuna yinini
manje umntwana uzahlala kuze kube nini
ubehambile ubaba esiyaxolisa khona ngale sikolo ukuthi hayi imali sisanjani sisayidinga sizama khonoko ukuthi siyekheshisa yona i-cash out leyo i-$100 bethathe $10 bekunike $90 kusenzela ukuthi uzobhadala esikolo ngoba ukhanya ihulumente sithile ebantwini wena muntu odubekayo ngososapota ihulumente
veni le nhlelo zenu leziyane zokuthenga impahla kwele South Africa lizothengisa lakwekelelani
senza i-barter-trade kokutshintshisa ngomuntu ngoba imali yona ebantwini kakula sibe sesisiyadinga-ke ayizigayo ezithengayo kobulawayo thina esihambayo singafika khona ngale besiye befake imali efonini come to lapha nxa ususiya ngaphandle nanxa umuntu ngaze efuna olunye ulutheasasihamba siyadinga izigqoko lengaphandle into ezininye vele ezinye zisefakuzivela out imali isefonini kuzayitshintshwa ithini uyisa kurani bayitshintshe
sibongile kakhulu ukuxoxa lani kuhlela
hayi nami ngibonge kakhulu namhla ngajabula sibili nami ukukhuluma lani sengangena ehlelweni sibili nami
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Siboniso Moyo Ntandambula isakhamuzi seLupane ward 28 asidibaneni njalo ukuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Hayi siyabonga Sithandekile ubelelanga lelihle.
Why isn't he suspending himself?
Honorable Ndlozi, please.
Why isn't he suspending himself?
Take your seat, Honorable Ndlozi.
And listen to Baba Gatutuzani. Baba Gatutuzani. Baba Gatutuzani. Baba Gatutuzani. Baba Gatutuzani.
Ubaba kaDuduzane sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singake hlukani wathi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Isimo sempilakahle kamongameli webandla le-MDCT iba indaba egudwini. Silugqiba ke lapha uhlelo, igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.